mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vaudza zvuru zvevatsigiri vavo kugwanda kumatebeleland south kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa vachinoratidzira pamusoro pevhoti yavo yavanoti yakabiwa.
Tinotenda siyavonga kuti tauya pano pagwanda
sizile gwanda siyavonga
tauya pano pagwanda
sibwile lape gwanda
reason yatawira ndeimwe chete
isizathu sinye zwi
taringa pano pagwanda kuzotenda kuvhota kwamakaita. So it's our thank you, it's our siyang siyabonga rali
silandu kuzobonga ngokuvotela kwenzileyo lonyaka irali yethu yokubonga namhlanje.
Thank you Gwanda for voting for change, thank you for voting for us, thank you for your love, thank you, thank you, thank you. Nao ndaandiri kubedbridge nezuro
ndakashamisika necrowd yandakaona ikoko.
Munoziziya kuti panopera maelections vanhu havaoni the need yokuuya kumarazi. Awasiyo kuti nemawiro akaita vanhu kubedbridge.
Vachamisa vabatawo nhau dzakasiyana-siyana dzinosanganisira uori hwavanoti hwakawanda munyika, kutambura kuri kuita vanhu munyika uye mari dzemitero dziri kubatirwa vanhu dze2% tax. Vatiwo bato ravo rakazvipira kuita nhaurirano nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Asi vamunangagwa vanofanira kutanga vabvuma kuti bato ravo rezanupf rakadyiwa musarudzo dzakapfuura. Kuti tinzwe zvizhinji tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya avo vanga vari kumusangano uyu.
Nhasi tiri kuno kune machikichori svinga ravanhu zuru nezuru kupelandava stadium. Chinangwa chemusangano wedu watiri kuita kuno watichaita nyika yose ndokuonesa vanhu kuti vanhu vakabude maelection havo vaisa nyika mumagwiringwindi, havo vanyudza nyika, vanhu vari kutambudzika muzvipatara muna mishonga, vana havasi kuenda kuzvikoro, munyika hamuna mira zvakanaka, mari hamuna, mitongo yezvunhu iri kukwira rugumi rugumi pazuva poga poga. Saka toita seiko nevanhu ava vakabire sarudzo dzevanhu?
Saka mashoko ari kunyanyobatwa navachamisa ndeyekuti kudii avari kutaurira vanhu izvozvo?
Mashoko ari kutaurira vanhu ndeyekuti iwo munhu aripo uyo hamusi makamuvhotera, makavhotera ivo vachamisa kuti vange vari mutungamiri wenyika. Naizvozvo tiri kuti isusu vana vezimbabwe handei kustate house ikoko tinogadza vachamisa nokuti ndo vakavhotebvana vanhu. Ndo mashoko makukutu avari kutaurira vana vezi.
Muchiona ruzhinji rwevanhu rwamakaunganidza iko zvino vari kutambirana sei nemashoko ari kuparidzwa aya?
Vanhu vari kufara chaizvo mukoma wangu Evans. Vari kutoti vaiwa takagadza imwe vachamisa musi wa state July. Naizvozvo tatononoka handei kustate house ikoko kwatakavhota kuti munge muchinda munogadzirisa matambudziko ari munyika. Saka ndingati inini muchidimbu mukoma Evans, mashoko aya ari kutambidza zvine mutsindo, ari kutambidzwa nevanhu vese kwese kwatiri kufamba tichienda. Nokuti vatungamiriri mukoma Evans tinofanira kuva vatungamiriri vanotaridza kuti vakavhotebva nevanhu nekufamba navanhu.
Avo vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunhare vari kupelandava stadium kugwanda nestudio 7. Asiwo imwe nhengo yezanupf kumatebeleland north vabelief Gaule vanoti MDC iri kutambisa nguva kuramba vachiti vakakunda musarudzo nekuti hurumende iri kutonga yakatambirwa pasi rese, hakusisina chichachinja zvakabuda musarudzo.
Mashoko ari kuparidzwa nevanhu veMDC aya sekuona kwangu yes vari kuita zvavari kuita but hakuna chichabuda, hakuna zvavachazvaita vaigona kuita nezvekuti zvinhu chavo chibudirire kana kumboti chete they are taking advantage kuti vanhu zvinhu hazvisati zvazonaka munyika, hazvisati zvanaka sezvo vana Mnangagwa vachitanga basa EU warja taking advantage ye situation irimo mamiriyo zvinhu mamiriyo aizvinhu munyika kuri kuti zvinhu zvina kumira mushe nemhaa kuti kune sabote dziri kuitika apa neapa iri kukonzereswa nevamwe vanhu apo zviri pachena and vanhu vacha vari kuzi handizivi kuti vari kuzvitora kupi kuti vachaita izvozvo zvibudirire handisi kuvaona vachibudirira nemhaa kuti havana rutsigiro vamangagwa zvinhu zvavo zvakafamba zvakanakanaka sezvo zvaita nenzira zvakaita zvakaenda kumakoti zvakabudirira isadhaki iri vatsigira handizivi kuti ivo rutsigiro vacho vacharuwana kupi
munoona here paine pachikwanisika kuti pave nenhaurirano pakati pezanu pf nemdc dzekuti vashande vese kuenda kumberi
sezvo vari kuita zvinhu zvavo izvi ndinofunga kuti vanhu vemdc ava vachapedzisira vabvuma kuti vanhu vagare pasi vataurirane sezvo purezidendi mnangagwa haana kuramba akati haiwa ngatigarei pasi kana kune zvimwe tongotaurirana but iyo manje vari kuramba but ndiri kuona kuti vakatadza kubudirira kwazvinhu zvavo zvavari kuita sezvo vachatadza vachadzoka futi ndiri kuvaona vechidzoka ivo vechida kuti vanhu vataurirane vagare pasi vataurirane vagadzirise zvainoda kugadziriswa
avo vanga vari mutsigiri webato rezanu pf kumatebeleland vachitaura parunhare vari kutsolotsho kwakare kubulawayo.